Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti pava kudiwa kuti SADC ichitungamira mukutaurirana kwemapato ezvematongero enyika muZimbabwe. Asi bato reZANU-PF rinoti vanhu vakatotaura pasarudzo, naizvozvo bato iri ratove pakati pekuita basa ravakavimbisa ruzhinji rwevanhu. America inoti ichapa nyika dzemuAfrica mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora ekukwaniswa kwechikafu chisingakanganiswi nekushanduka kwemamiriro ekunze muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kutukwa nebato reZANU-PF kuri kuitwa chikwata cheSADC chakauya kuzoona sarudzo dzichiitwa muZimbabwe kuri kusimudzira chimiro chesangano iri, sezvo richizivikanwa sesangano risina mazino kana chido chekugadzirisa zvinhu mudunhu reSADC. Bato reZANU-PF harisi kufara nechikwata ichi mushure mekubudisa kwacho mashoko ekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka zvichitevera kugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tabata nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie kuti tinzve zvingaitwa neSADC, sezvo vaMnangagwa vakatogadzwa uye bato reTRIPC risina kuenda kumatare kunozivisa kuti haribvumirani nekugadzwa kwavaMnangagwa.
Patumire pakadai so panonetsa, nokuti pari zvino hurumende ichaiswa navaMnangagwa inenge isina yatingati confidence yevanhu vakawanda. Nyaya yelegitimacy ndiyo yanga iri nyaya yapaelection of which kuenda mberi zvinotaridza kuti nhango iyo SADC iri kuti maelections aya angasina kunyatsobata zvakanaka. Saka maonero angu ndeyekuti apa pakuchida kuti pachiitwa inonzi political solution yekuti kuda vanhu vakataurirana kuti vobata sei nyika iyi zvichienda mberi, zvichitaridza kuti maelections aana kunyatsokubudisa result inoisa kuti nyika iyi imuve mberi kubva padatiri kumasure.
Pane mutemo here unotaurawo pamusoro pezvinhu zvakaita seizvi kuti kana patadza kuwiriramwa chinoitwa ndeichi, pachine chinogona kuitwa here sezvo izvi zvichinzi zvakati pasi pemutemo wemuZimbabwe? Chii chingagona kuitwa nyangwe nayo SADC?
Pane zvino chiri kuitika ndechekuti mutemo wedu unotaridza kuti kana pakaita kugunununa nemaelections bato riri kugunununa rinotora nyaya iyi roendesa kumatare edzimhosva kumatare constitutional court and tinoona kuti iyo TRIPC haina kuda kuendesa nyaya iyi kumatare ichiti kumatare kwacho hakuna kumirawo zvakanaka. But mutemo wedu unotaura kuti kana zvadai so inyaya inofanira kuenda kuconstitutional court and court yobva yapa mutongo wayo. Saka zvazvaita zvokuti TRIPC haina kuendesa nyaya kumatare zvakuchibring about yatingati uncertainty in terms of the way forward kana iri nyaya yokuti vaMnangagwa vauda kuchitonga nyika vega. Saka pakadai so nhango iyo SADC chainokwanisa kungoita kungoshandisa atingati mapolitical solutions kuda kutora vachamisa navaMnangagwa vovagadza pasi kuona kuti vanokwanisa here kuti vakwanise kuti vawirirane kuti vabate nyika iyi kana kuti vatonge nyika avari vese, kana kuti paitwo amumatano ekuti pave nehurumende yomubatanidzwa kana kuti paite transitional authority inokwanisa kuti nyika ye Zimbabwe itongwe zvisina mberi.
Kana takatarisa South Africa vamasiye, munoona sokuti South Africa ingaita mutongi gava zvinogutsa vanhu vomuZimbabwe here panyaya iyi?
Inangu semaonero angu, ndioni senge South Africa pari zvino ingave iri nyika nokwanisa kutonga iyi nyaya iyi, yatingati zviri level, nekuti tinoona kuti South Africa ndiyo nyika yedu yane makore ine crisis yemuZimbabwe, but zvavari kuita kuti igadzirisike hazvisinyatsokubatika. Ende tinoonawo zvekare kuti bato reANC rinoita senge rinodyidzanawo nezanup f, ende mutauri mukuru weANC takamuona achikorokotedza vamunangagwa dangwe zvavo vanga vasatavaswera in zvinotaridza kuti pane yatingati pachirungu bias kubva kune bato rinotonga riku South Africa, ende havangave varivo vanova varivo vanotungamira conversation iyoyi. But tinoona kuti pane avamo varipo vanokwanisa kuva vachinzi vanokwanisa kutungamira nyaya idzi.
Imwe nyaya iri kusiririsa zvikuru Ramasiye inyaya yokutapwa kwevanhu, kurohwa kwevanhu, sarudzo dzapfuura. Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi? Vanhu veZimbabwe vangawanepi rubatsiro rwokuti zvinhu zvakaita seizvi zvimire?
Ya, zvinhu zvakadai so zvinhu zvisikafa wezvichiitika, because tinozva kuti kubatwa kwevanhu kana kuabdangu kwevanhu nokutochwa kwevanhu imhosva yepasi rese yatingati inovaenetera pachirungu yatingati international criminal law. Ainga haizi mhosva yemuZimbabwe chete, imhosva yenyika dzese. Saka iko zvino tinoona kuti Zimbabwe ine maziso akawanda kubva kune maobserva kana kubva kune nyika dzakawanda. Saka vanhu vanokwanisa kuramba vachingochemawo neatisati maobserva yayo kana kuti nedzimwewo nyika kuti onai zvati kuitwawo kuZimbabwe kusina kumira zvakanaka. Sokuti iyo Zimbabwewo kana vatungamiri veZimbabwewo kana vakuchiendawo kana kuti kumameetings avari kuita, toziva kuti iko zvino pane inonzi United Nations General Assembly unga iri kuita muna September munomu. Vanhu vanokwanisa kuendawo vachinoratidzirawo vachiitsa kuti vamwe vatungamiri nedzimwe nyika vanozosanganawo kana kuti naivo vamunangagwa kana kuti vehurumende yavo vaive vachitaura nyaya dzakadai so kuti zvinhu zvinogapa zvichiitwa munyika yeZimbabwe kana kuti any other country, nekuti it's a violation yeinternational human rights.
Nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas nestudio 7, asi vakafanira kubata chigaro chomukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-P F vafara marapira. Vanoti bato ravo harina nguva yekuramba richitaura zvisina maturo nguva dzose, sezvo ratotanga kushandira vanhu sekuvimbisa kwarakaita zvizvarwa zveZimbabwe pasarudzo.
Tinotenda nemubvunzo. Isu sebato rinotonga tinotaura isusu kuti chokutanga nyaya dzatinogona kuti tipindure inhau dzinenge dziri pamberi pemapurisa, kwete nhau dzinenge dzichingotaugwa mapepanhau nemunhoroondo. Isu seZANU-P F maelection akatouya akatopfuura. Papakakosha papari pakuvhotegwa kwemusangano wedu kuti tiwane kutonga. Takakampena tikasvika pakuvhoterwa, tikasvika pakukunda, pasina arohwa, pasina baiwa jekiseni, pasina itwa zvese zvekutaugwa izvo. Saka iko zvino takunda tinenge tichizviteerera. Ndo mbvunzo wandinoda kuti zvimwe tingawisisa kuti chinoita kuti vanhu vati isu sebato tingada kunge tichiita zvinhu zvakadaro chii. Asi chatoda kuti vanhu vazive ndechekuti isu sebato reZANU-P F takutoenda mberi nebasa vamwe vachitaura.
Vafarai marapira veZANU-P F vari parunhare kuHarare nestudio 7. Vakakunda musarudzo dzekuva nhengo dzeparamende yeZimbabwe nhasi vachatoreswa mhiko dzavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zvichaitwa kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. Bato reTPC riri kuda kuti paitwe sarudzo itsva, richiti sarudzo dzakaitwa dzakabirirwa zvine mutsindo. Bato reZANU-P F rakawana zvigaro zana rine makumi manomwe nezvitanhatu, ukuwo bato reTPC rakawana zvigaro zana nezvitatu. Musangano wakakosha waive pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze wakapetwa nezuro muNairobi, Kenya. Vatungamiri vemuAfrica vakapinda mumusangano uyu vachibuda nechisungo chekuti paunganidzwe mari kubva kumitero mitsva pasi rose, pamwe nekumasangano ezvemari yakanangana nekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vakanga vachimirira America kumusangano uyu uye vari nhumwa yomutungamiri weAmerica vaJohn Kerry vakazivisawo nechipiri kuti nyika yavo ichapawo imwe mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora yakanangana nemabasa ekuwaniswa kwechikafu chisingakanganiswi nekushanduka kwemamiriro ekunze muAfrica yose. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanorwira kuchengetedzwa kwenharaunda uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu.
Tingati musangano uyu une zvinhu zviviri zviri kutaurwa neAfrica. Chekutanga ndechekuti kuti tikwanisewo kurwisana nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kuri kuita kunze, panodiwa mari. Uye mari iyoyo hatina. Saka musangano uyu Afrika iri kukumbira zvakasimba kuti masangano anopa mari dzeclimate change vanofanira kuwedzera rubatsiro kunyika dzemuAfrica. Chechipiri ndechekuti iko zvino pane kutaura kwakasimba kwekuti Afrika inofanira kumira kushandisa maracha, uye oil negas, nekuti zviri kunzi mafossil fuels anokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Saka Afrika iri kuti iyo isiwo tine kodzero yebudiriro. Nyika dzekumavirira dzakabudirira nekushandisa maracha. Saka imi kana makutirambidza kushandisa maracha, musingatipiwo zvekare mari yekuti tikwanisewo kuwana moto unga uri wekulaita mudzimba, moto wekushandisa maindustry, moto wekushandisa mumafarm, munenge muchitipomera urombo kuti titadze kuitawo zvakaita nyika dzekumavirira dzakabudirira vachishandisa maresources avo. Ndingati ndo zvinhu zviviri zviri kunyanya kununuta Afrika.
Tingaona here Afrika ichiwana rubatsiro rwairi kutarisira rwekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze?
Pari zvino tiri panguva yehurukuro. Hurukuro idzi dzaane makore dzichiitika. Uye ndinotenda kuti Voice reAfrica riri kuramba richikura nekubatana kwavaita iko zvino vachiita summit iyoyo, zvinoita kuti masangano anopa mari dzeclimate change vatange kuteerera. Taona zvekare kuvamwe masangano akazvimirira oga anga ariko, mapresident vatungamiri vemuAfrica vanga variko. Saka izvozvo zvese zvinoita kuti Voice reAfrica rinzwikwe. Vangatadze kuwana mari yese yavari kuda pari zvino, asi ndinotenda kuti pachatanga kuwedzerwa mari dzinenge dzichiuya kuAfrica kurwisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Takanzwa America ichivimbisa kuyamura nemari inoita $30 million. Rubatsiro rweAmerica rwakakosha zvakadi pahondo iri kurwiwa neAfrica.
Tinoti hatsuni arwa 30 million iyoyo inobatsira, asi tichitarisa kuti $30 million yapiwa kucontinent kwete kunyika 1, tinoona kuti pane mukana mukuru wekutiwo dzimwe nyika dzinge dzichibatsirawo kuti mari iyo isvikewo kumabhiriyon. Tirikuda mari chinu, haisi mari yekutamba nayo. Tinenge tichitarisa kuti tikachitarisa macommitments ari kuitwa sezvakaita kuUkraine, mwedzi umwe neumwe tiri kuona dzinyika dzakabudirira dzichipledja mari hundreds of millions ari kuenda kuhondo yekuUkraine neRussia. Saka iyi nyaya yeclimate change itori hondo iri kurwiwa kurwisana nevarombo. Tichitarisa vanhu vakafa kuchimanimani, vakafa vasingatozivi kuti vari kuurayiwa nei. Havatozivi kuti panewo dzimwe nyika dzakabudirira. Mukubudirira kwavo vanga vachiendesa kaboni mumhepo, inowa kaboni iri kukonzera kuti paishanduke mamiriro ekunze, zviri kuzokonzera iwo matsunami, mafashama nezvakadaro daro. Saka hondo yeclimate change iri kungouraya vanhu sekuurayiwa kuri kuitwa vanhu kuUkraine. Saka tinotenda kuti tichienda mberi, nyika dzakabudirira dzinofanira kuwedzera mari dzavari kupa pakurwisana nedambudziko reclimate change.
VaFarai Maguu vari parunhare muHarare naJoka Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano reStand Foundation Trust, iro rinoshanda mukukurudzira mabasa emadzimai nevasikana Muzvare Shalin Chekenya vanoti vari kufadzwa nezvidzidzo zvavari kuwana kubva kumusangano wemavhiki maviri wekudzidzira kuyananisa vanhu uri kuitwa kuThe Hague muNetherlands. Muzvare Chekenya mumwe wemadzimai gumi nevashanu vemuAfrica vari kumusangano uyu wakarongwa nesangano reAfrican Union. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 naMuzvare Chekenya.
Netherlands and the Fambera de Chirungwa Chi negotiation and mediation Takamira Vakazi Chirubitwa under program FMYC under African Union.
Shaka Kosha say kuti madzimai semimunge muchipinda muzvirongwa zvakadai.
Chirungwa Chi negotiation and mediation Chirungwa zvino zvinowanzoitwa nevarume and vanhu vakadzi vanowanikwa vasingari presente zvakakwana muma issue negotiation nemediation. Saka munoona kuti panoitika kusawirirana kunoitika idha munyika, idha zvokuitika pakati pevanhu, idha mahigh level conflict ari kuitika, munoona kuti varume ndivo vanowanzonge vachipiwa mukana wekunegoshieta kana kumediata. Asi izvozvi zvinhu zvinowanikwa zvichiitika apa neapo ende maconflict agara anongoitika. Saka vanhu vakadzi vari kuimpawewa kupiwa masimba netsidziso dzekuti vakwaniso kunegoshieta kumirira mabato akasiyana siyana evanhu mucommunities.
Makawanda sei vari pachirongwa ichi uyezve pane vamwe here vari kubva kuZimbabwe?
Kune vanhu 15 havo vanenge vakamirira nyika dzakasiyana siyana. Ininiwo tinini ndirinjeka ndakamirira Zimbabwe.
Chii chamuri kufunga semudzimai kuti muchapakura muchinge madzokera kuZimbabwe, tichiona kuti kune kusawirana kwakawanda mune nyaya dzakawanda wanda nyaya dzematongerwo enyika?
Chandiri kunyanyobvisa ndechiri kuti nyaya yekabopotano inyaya yekuti inofanira kuva nevanhu voenda pakati vobatsira nyika kuti zvini vanhu vasaite vhaiendi, vanhu vasanyanyopokana, vanhu vatsvage nzira dzekushanda vese zvakanaka kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Saka isusu chatinge tichida sevanhu vakadzi ndiyo kuti isusu tikwanisewo kupiwa mukana wekuti tiunze runyararo munyika medu. Saka izvo ndizvo zvinhu zvatiri kudzidziswa kunoku kuti tikwanise kuva competitive, tikwanisewo kuva nemasimba ekuti mavhoisi edu anzwikwe patinoda kuunza runyararo munyika kuti nyika yedu ifambirire mberi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reStand Foundation Trust, Muzvare Shalin Chekenya, vari parunhare kuThe Hague naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Zvikoro zvakavhurwa munyika yose nezuro, asi zvimwe zvikoro zvichidzinga vana vasina kubhadhara mari, vabereki vakawanda vachichema-chema kuti vari kunzi vabhadhare mari dzechikoro nemadhora ekuAmerica, uyevo varayiridzi vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuAmerica, nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya, zvinozopa kuti mari dzinenge dzadzidziswa mumabhajeti dzitadze kukwana. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka, avo vane mwana anodzidza pachiredzi Christian High School, vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo.
Ini somubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikukorwa nemaRTGS. Zvikoro zvoti izvo zviri kuda mari. Saka inini somubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana, nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro. Mukadzora mwana asingaziye kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota.
Izvi zvatsinirwawo navakuda kwachendevele Zulu vekumatobo, avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsika nawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro.
Right, vabereki they are not happy. Ndasangana nevana mukuseni vachifamba netsoka, vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachiti zoni hakuna chi, havana mari dzemaschool fees, even chikafu chaicho chekuti vape vana, vana vari kuenda kuchikoro nenzara.
Vakuru vezikoro wakawanda varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende, asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka. Vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara.
Hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara mari yekunze. Kunyanya nyanya kuzvikoro varayiridzi vedu vanozviziva, vatungamiri vezvikoro vanozviziva. Kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata, vakasununguka kutaura nemadistrict edu, vakasununguka kutaura nemaprovinsi edu. Mari yedu yemarachijes ndiyo hatinotitambira, ndiyo hatinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara nokuti ndiyo haunowana.
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaOpid Masaraure vati nyaya yekubhadhazwa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu 60 kubva muzana vatadza kuenda kuchikoro. Zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana 4 kusvika pamazana 6 emari yekuAmerica. Apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pazana remadhora kune vana vari kusekendari. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Bato reCCC harisi kutaura kana nhengo dzaro dzakakunda musarudzo dzichaenda nhasi kunotoreswa mhiko dzekuva nhengo dzeparamende. CCC yakamboratidza sekuti nhengo dzaro hadziende kunotoreswa mhiko senzira yokuratidzira kunyunyuta kwebato iri kuti sarudzo dzakabiwa. Newsday rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvishanu ndezvimwe zvevanhu gumi nevapfumbamwe vakapfurwa vakafa muSouth Africa. Mapurisa akanga achitsvaka vanhu vanohwandira nekubira motikari dzinotakura mari. Vakafa vanonzi ndi Kulekani Svanda ane makore 42, Frank Moyo ane makore 43, Alexander Muyambi 24, Simbalashe Marvin Machingauta 37 na Juliet Mugabe 27. Munewsday makare sarudzo dzakaitwa muZimbabwe zvondorapera dziri kutaurwa nemuparamende enyika zhinji pasi pose. Ukuwo Vasiro Ramaphosa vekuSouth Africa navaHage Geingob vokuNamibia vari kuramba vachishorwa munyika dzavo mushure mekumhanyira mukukorokotedza vaEmerson Mnangagwa. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zamu yakanga isingafungidziri kuti icharohwa murohwerwa yakaitwa yakazoshandisa zeki yaudziwa kuti varume zviri kubuda kuno zviri kuratidza kuti muri kuumburudzwa mumadota. Saka minoti toita sei? Ndopa yakazoita chimbi chimbi chekuti tazohwina takutogadza mutungamiri wenyika. Asi kurohwa pamafigures chaipo yakarohwa zvaamai chaizvo chaizvo, yakarohweswa. Dai vanga vachiti havana kurohwa vachiti vakahwina, ngavabvume kuti tidzokorore sarudzo tiro mangwana chaiyo chaiyo. Ngavangoti vanhu ngavauye tivhote futi. Kana vachiti vakahwina, ngavangoti ngakuuye imwe bhodhi siri zeki ichiongorora sarudzo tivhote muone kuti vanobuda nechinhu here. Vabude nechinhu vanhu.
Vanhu vanamuzivi zvamunoda vana vaZimbabwe vamuzivi zvamunoda. Vanhu vari kuchema kwaya zvikuru, vanhu vako vanhu vari kudzingwa. Ngavabhadhariwe nechikenini yemaka zvaipana Mnangagwa. Ya ndokuti zvifambe. Ngavabhadhariwe nechikenini yavakala vakala chikenini. Asi kono zvikuru zvakuda kubhadharwa. Vaivhotera zvanhu vachitsava pamusoro pamuchato wezi pana Mnangagwa vamusangana Mnangagwa. Saka chikenini ngaibhadhare school fees ndiyo makavhotera zvanhu. Ungadai makavhotera tikusida pasina zvinhu zveschool fees vachamisa vakapenda zvavo pachigaro. Indava yenyu dai rambai makadaro ndokuti mumuke. Kari vari mwedo tika Mnangagwa uchi. Ya ndo uchi hwacho hadare schoo fees musarega kubhadhara schoo fees.
Ndinotonyadzisa kuti munhu unoti kwazizano pese yakahwina zvine musindo. Hapana musindo wamakahwina baba. Mhomho yeZimbabwe haichakudii vanhu vezanupf. Dai muri vamwe kamasuduruka henyu hazvifadzi kufudza mombe dzinenge dzichakukika.
makati mustudio. Ndasara chaisho kupinda mustudio. Mustudio 7. Kuri sei kuku. Ana mkomata nunuka. Ndinokutenda chaisho. Ni studio 7 ya mnotipa. Ya mnotu mzira suwa nesuwa. Ndiri kushushika na chaisho ni upinu. Watinura rama kunu kuzimbabwe. Ni wakuru wetu wana mnanga kwa evarika shawaru kuhita kuponda mnengo zedu ze tripusi wachizi shunguruza wachizi rova iyo wachiti waka wina nda kushushika na otisei wakura mba wachiba rova nda tenda na kupina studio 7.
Watunga miri ya South Africa wana kura Zimbabwe sukuchi temporary, nika ya temporary. Inonzi ya yambo finza yambo tura ingwe zengi mpesa wana pa yambo usia shungu temporary. Kisura sunu shi permanent. Na urela mzawanda wende wanara mga posa ndo ze gurelia zati yambo mbeki 2008. Ndo zawa kudakita yambo pecha nusu njimbo na ufamba. Zanu pia fichu mkura mbaeri mwomu ni yumo mwomu. Isu achia duku sunga pa jogori mwene beresi. Bere ngare ya ndia rimi rega. Waizimine zega. Atiku kubadani zuo na wana. Apana na urela zutume ita. Tripu usine zanu pio. Kanayaka uina zanu nga ito ongi. Chososo na zishi garojeni wa. Mfufutiba. Jawa mfufutira ya saru. Tonga ituone. Those were 6 months to come. Ninge mpandu kila na emu mwene sumasu uja shenyu. So na jinde mbate. No timoti wa kubaku national army. Kwa kusumasu. Zanu PF army. Na mbona zwa zwa zungara ulai. Mwafane na mwafane.
Tiri kurwaziwa. Tiri kurwaziwa. Saka oma. Saka itifane Zanu PF. Uka. Mwari vave na wabani we Zanu PF. Every time vanongo garavashi ngoba tiri kurwadziwa gore ne gore takauya muno South Africa tiri vana vadiki tinongo shandawo mabasa emapurazi aya ndo mabasa ari kuno ku Cape Town tichingomhanyiswa mabasa ake emapurazi chaiwo chaiwa kuchisina vanhu vawandisa kunyanyanyanya mazimbabwenza awandisa zvisingaiti ava munangago vari kufara nazvo. Ava munangagwa Mwari ane nemi asi chandinoziva kuti hakuna chinhu chisingaperi.
Kuzimbabwe kumaelection kwakupedza nguva kuita maelection. Nyaya inotongoripo ndeyekuti dai masoja vatomboramba mari. Tinoziva kuti masoja vari kupiwa mari yechioko muhomwe kunzi vasapandukira chibato riri kutonga. Saka dai kwakuri kunzi mari vapindira masoja aipandukira bato riri kutonga. Sezvakaitwa kunana Gaboni zvatinongonzwa kunana Gaboni zvakamboitwa futi pana vamugabe zviyazva then vobvisa zvichisimba nokuti kuvhota ndakatarisa kuvhota kupedza nguva chinovarambidza ivo kuti vangoti mavhoti ATCC ndo avo avo ndo ATCC chihapana hakuna munhu anovabvunza hakuna munhu anovarambidza saka ndakatarisa mamiriro emaelection akaitwa kuZimbabwe. Zvakungoda kuti dai Mwari vapindira masoja abatana mwoyo wavo waenda pamwe chete vangokwanisa kubvisa utongi huripo kazhinji kachona kusatoda kubhokwa vari kuita pachigaro vanozva kuti vane mhosva dzakawanda zvekuti vakabva pachigaro zvinozvashandukira kubveri kuende zvinotovaomera.
Kana taakuenda pachishona chamandorokwati izwi rokuti tse rinoreva kumanikizira chinhu. Kita chokumanikiza zvakafanana nokuurura mupini unoshandisa simba rakawandisa ndo zvinoita munangagwa. Vanhu vanoti idife ndinoshaya kuti vanoziva zvazvinorevei asi izvezvi chaakunzi idishwe vachasungwa nenhamo kusvikira vazviregera. Tarirai muone vanhu vaakuchema kuzvikoro nyaya yamaitaurirwa kunyange yematitle deed hapana chamunoona chinobuda. Zano haizombofi yakachinji nyoka inyoka haichinji mavara nenyaya yekuti yapinda mumvura kana kuti iri mumwena maitiri amunangagwa haazombobva akachinja kunyange kuuraya vanhu. Izvi takatanga kuziva nezvarashuwe gusha tichiri vakomana vachakaita vechidiki kusvikira namanje vanhu vari kutorwa vachiurawa vachinyangariswa hameenawo kuti murume uyo akazvionepi zvinhu zvese ndokurussia kwaakandotrenwa natu muroyi.
Izvo dzange dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeisindevele.
Thank you.